Mashoko muri kubvunza mukoma Blessing Manyepo. Mai Mujuru havana chekuvanza kuvana veZimbabwe. Mai Mujuru chokwadi chiripo ndechekuti vakadeidzwa navaMugabe maringe nekuti vaMugabe vainge vane chokwadi chavanga vakuziva. Ngatirangarirei vana veZimbabwe kuti mugore ra2014 musi wa1 December Mai Mujuru vadzingwa muzano. Havana kudzingwa maringe ndekuti vaMugabe vega. Mumwe wevanhu vakaita kuti vadzingwa vanhu vanosanganisira Emmerson Mnangagwa neana Chiwenga vekumauto ava. Asi vaMugabe vakanga vangofunga kuti varerutsirwe. Wanga uri mukana kuti vapupuro kuna Mai Mujuru kuti mwanangu chokwadi joesterairo paMujuru. Ndakazoziva chokwadi. Vanhu vainyepera kuti iwe une chawaida kundiita ndivo vakanga vane chinangwa chekundibvisa pachigaro. Zviri normal kuti munhu akumbire ruregerero. Uye Mai Mujuru vakataura kuti baba ndakuregererai. Ingawani muchirungu tinoti to forgive is divine. Asi chinonesa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwa Mai Mujuru navaMugabe. Ende haitaure kuti mumusangano iyoyo vaimbovesa pileji Mai Mugabe vakinge varimo. Mukaverenga nyaya iyi yakangozara nefungidziro kufungidzira. Hapana humbowo. Uye idesperation yeruling party. Kuti vaendese pfungwa dzakashata muvanhu kuti Mai Mujuru naGrace vane pakiti iripo. Izvo kwete. Asi zvazvitishamise Blessing. Mai Mujuru ndosaka vakarohwa. Neleadership yavo vakatengwa nematombo nezano. Unongore munongedzo wekuti zano yasvika pamukana wekupanika kana kuvhunduka kuti gandanga rine chivindi musikana uyu achadzoreka uye vari kuona rutsigiro rwaana ruri munyika.
Ko zvanga zvichinzi vachaenda kuSouth Africa kunoita musangano icho kwadi here? Vane urongwa here wekuenda kuSouth Africa kwacho?
Rega indudze vana veZimbabwe. Zvandiri kutaura izvi mukuru weNational People's Party Mai Mujuru vaenda kuSouth Africa. Sekutanga chavaenda kuSouth Africa, vafambira yatingati pachirungu, bhizimusi rakanangana nemhuri yatinoti maassembly matters. Asi zvisinei izvo, vane amwewo mabasa atisingatetsana ngudzo yedu, zvematongerwo enyika, zvebato, zvakanangana nekupanana pfungwa nenjere nevamwe kuti zvingafambe sei. Zvisinei nechekuita nemakuwa ekunzi, ingawani tiri kuona mumakuwa esocial media. Muri kubuda makuwa yekuti kune bato nyowani rinonzi Patriotic Front. Blessing isu party yedu haisi Patriotic Front. Inonzi National People's Party. That's number one. Number two, nyika yose inoziva kuti Mai Mujuru vari mubatanidzwa nemapato anoti PDP, Zunde, Nedare. Uyu mubatanidzwa unonzi People's Rainbow Coalition PRC. Zvino kuzosvaka kuti New Patriotic Front na People's Rainbow Coalition zvakafanana kupi? Manyepo.